zvinhu zvakaitika kwandiri zvechokwadi musi wemugovera Masikati nguva tichinge tichida kuda kuti 12 o'clock zuva rakacheka nyika ndichibva kuHarare ndichienda kukadoma kwandanga ndiri kunoadresa mavhenda nenyaya yekuti mavhenda vakwanise kuwana zvinovabatsira mumadistricts saka ndiri munzira imomo ndakasangana nevanhu vanga vaida kundi abductor.
Makakwanisa kuziva sei kuti vanhu vaida kukupambai uye mune kucherechedza here kwamakavaita?
Hongu, ndinoziva kuti vanhu ava chinangwa chavo chaive chekuda kundipamba nokuti ndanga ndakamira parutivi pemugwagwa pakati peselu nechegutu vakauya nemota yavo vakangondibloka vakabuda mumotokari ini ndikabva ndatyirwa kuti ndingatyirwe makii mumotokari mumotokari ndikatanga kurohwa ndichirohwa ndichizvirudzwa ndichida kudhonzwa mumota mavo vakaburitsa pfuti saka zvinhu zvese izvi zvakabva zvandiratidza panguva pfupi pfupi kuti vanhu havaida kundipamba zvichida dai panga pasina vanhu vakawanda vakadai vakamira ndingadai ndakatorwa nhasi uno ndingadai angano.
Chii chingaite kuti mufunge kuti maida kupambwa?
Mapurisa ekadoma akanga atorambidza musangano watanga tinga kuita nemavhenda waifanira kuitwa nenguva dza 12 o'clock saka nguva imwe cheteyo iri kufanira kuti musangano utange vanhu vachiungana mapurisa vakabva tanga kudzinga vanhu kuti varege kuita musangano iwoyo ini ukowo ndichibatwa zvichireva kuti tikabatanidza zvinhu zviviri izvi zvinotiratidza kuti hapana kujeka apa.
Nhasi manga muine mapurisa zvii zvanga zvichiitika?
Ndashanyirwa nemapurisa epeace vanga vauya kuzobvunzurudzawo kuti vazive kuti konyaya idzi dzavari kungonzwa kuti ndanga ndatorwa dziri kumbofamba sei zviri kuenda kupi asi ndine kushora kukuru kune senior assistant commissioner Mike Aramba vanotaura kuti ivo yakanga iri ngoriwo etraffic scuffle yakanga iri etraffic argument zvechokwadi amai ava kana vari amai vakazvara vane mwana vakatorerwa mwana wavo nemutoo wandanda akuda kutorwa inini vangazvifarire here vakazvisekerera vakanzwa mumwe munhu mangwana akuti yainge ringe roo etraffic scuffle